Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kips Dube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about moves by some South Africans to forcibly remove foreigners from various jobs.
And to join our discussion, you can phone us directly right now on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com. For Shona, you can visit www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we're talking about planned removals of foreigners from places of work in South Africa.
Mm-hmm. And Zimbabweans and other foreigners living in South Africa say they are very worried about the move by some locals who want to remove migrants from various workplaces, claiming that most of them are working in the country without proper immigration documents.
Some angry South Africans say foreigners are grabbing their jobs and engaged in illicit activities such as selling dangerous drugs, and therefore they will block all main highways on Monday and invade workplaces where they will fish out people without proper documents.
The South African government has already deployed large numbers of state security agents in some parts of the country, with indications that such moves would turn violent in townships where foreigners have in the past been attacked by local people. There were skirmishes between locals and foreigners in Pretoria yesterday over the killing of a taxi driver.
At least 62 people were killed in 2008 and 7 others in 2015 following xenophobic attacks in South Africa. Some Zimbabweans who were affected left the country. Today, students in Nigeria picketed outside South African-owned companies, demanding that the South African government should stop any moves to eject Nigerians and other foreigners from the Southern African nation.
So, joining the conversation right now, join us on this show and tell us about, let's discuss about this issue. Please note that we are live streaming on all our Facebook platforms, but I have just checked the VOA Shona Facebook platform and we seem to be actually streaming a different stream to what we are seeing right now. So we apologize for that and we will take corrective measures. But you can visit us on our VOA Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndebele. But if you cannot find us there, please visit us online on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. We should be streaming live there also, Gibbs.
Yeah, kuna manje ke mavela sinjoko kucho kwakho yeah. Khangela ukuthi as live streaming ngemfanelo kuma pages ethu eFacebook. Sibona ngazani sakulungisa khona lokhu. Yeah, lamhlanje ke sikhuluma ngokwenzakala kule South Africa, sizokuthiwa ke ngomvulo mavelas. Kukhanya ngazani abantu beSouth Africa baba bengena emsebenzini bedinga abantu abasebenze khona ngale bengela mvumo. So bathi abantu laba abala incwadi ezivunyelwa yilizwe leSouth Africa. So bangena bebadinge bangathola uGibbs esebenza babuze isithupha, babuze konke. Bathi kambe umuntu usebenza ngapi. Kuzobuya ke sizwile ukuthi njalo bazondiswe ukuthi kulabantu abathengisa ama-drugs, izidakwamizwa. So ke sibonile ke ePretoria kadongani kuloku gijimisana izolo abantu abanye sebechisa lesitolo. Kuzobuya ke eNigeria lamhlanje ke bekulabantu izifundi ekade sitshengisela phandle kwamankampani akwale South African City bangavele bebamba ama-Nigerians bazachisa indawo lezo kumbe baxotshe bonke abantu abakhona ngale ke kule Nigeria. Kuzobuya le DRC khona ngale lakungazani bayajinga leZambia ukuthi vele like likwenze sizaphumana kuyokumangalisayo. Uhulumende weSouth Africa akakhulume ngakho lokho singazi ukuthi kuhamba njani. Kodwa ke kulabanye futhi abeSouth Africa bathi akumelanga kwenzekale lokho. So kunjalo, Mabulas.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidza ine mufaro. Pano pachirongwa chedu pa Live Talk pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Uyezve tinoti isu nasi tiri kukurukura isu pamusoro pematambudziko ari kutarisana neavo vanoita mabasa ekutyaira atinoti aya magonyete. Tiri kuona isu kuti munzvimbo yeSouth Africa panga paine mhirizhonga yakawanda chaizvo pamusoro peavo vazvizvarwa zveSouth Africa zviri munyika imomo zviri kunzi hanzi zviri kuenda izvo zvichishungurudza vanoita mabasa ekutyaira magonyete vachityaira vari imomo muSouth Africa. Vamwe vavo vanobva kuZimbabwe, vamwewo vachibva kune dzimwe nyika. Uyezve tanzwa kuti zvizvarwawo zvekuNigeria nasi munyika yavo yeNigeria vanga vari kuratidzirawo vari pamakambani anobva kuSouth Africa vachiratidzirawo kusafara kwavo nemabatirwo ari kuitwa vatyairi vemagonyete vanobva kuNigeria nezvizvarwa zveNigeria zviri muSouth Africa. Uyezve tanga tiri kunzwa kuti nemusi weMonday kana kuti nemusi weMuvhuro pachange paine zviri kurongwa panyaya idzodzi dzemhirizhonga. Saka ndo zvatichange tiri kutaura nhasi pachirongwa chedu. Uyezve toda kutora mukana uno kuti tikumbire ruregerero kune vavo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona. Pari zvino hapasati pane live stream yedu yatanga tiri kuti tikwanise kunge tichitaura nemi tiri ipapo. Asi kune avo vari kutinzwa paradio, pindai muchirongwa uyezve mutipo fungiro yenyu kuti munoona sei zviri kuitika izvi. Regai timbonzwa hurukuro yaitwa nemumwe mutori wedu wenhau weStudio 7 nemumwe anodriva iye magonyete muSouth Africa kuti zvanga zviri kufamba sei, zvii chaizvo zviri kuita. Regai timbonzwa kuti vatichii.
Zvino hazvina kumira mushe. Right now madrivers ose ndine vamwe vakatoburuka mumarori vari kutotya kuti vakutotyira upenyu hwavo kuti mafamilies avo achazorarama sei, nekuti varume ava veATDF ava organization inoitwa ATDF vari kuterrorize vanhu. I think mukanyatsotarisa mudictionary chaimo wedi rekuti terrorist ndo zvarinoreva, nekuti vanhu vanenge vakurarama vachitya vasingazive kuti vanozopindana nezvipi, nekuti vanhu vemuno muSouth Africa vanouraya and vanhu vavari kuda kurwisana navo ka vanhu vari very peaceful. Isusu hatina kudzidziswa kuti munhu anourayiwa seuku, takadzidziswa kuchengetedza upenyu hwevanhu and kana tiri vatyairi tiri parodhi tinotochengetedza upenyu hwevanhu, nekuti zvinhu zvatinotodriva zvinhu zvinotouraya. Dambudziko riri kuuya mushure mekunge hurumende yeSouth Africa isiri kutombotora kana in action yatendera ATDF kuti inge ichiita zvainokwanisa kunge ichiita kuburutsa vanhu marori vane mapepa nekuburikidza nekusvika zvakare kumacompanies kuvaridzi vemacompanies vachiisa mitemo yavo yavanoda, of which vanhu vari mumarori umu havana kungoemployiwa, just to be employed. Just recently apa last year but one we taive tichipinda mumaqueue ekuti tinoita resubmit vatirenyuire mapemits edu andite, asi pari zvino izvi mapemits anoexpire 2021. Kana hurumende ichiratidza kuti iri behind this, inofanirwa kuti inge ichiita zve ichiregera vanhu vaserenze kusvika 2021, end of 2021 yavakapa vanhu mapemits. Right now taakuitwa kunge tisiri vanhu vari kushanda zviri pamutemo of which.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mutyairi wemagonyeti anga ari kutarira iye achitaura zviri kuitika munyaya idzodzi dzekushungurudzwa kweavo vanoita mabasa ekutyaira magonyeti. Anga ari kutaura iye achitaura zviri kuitika kwavari uyezve nekuti anofunga kuti honzero chii. Kune avo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona tinokumbira ruregerero pari zvino pasi kubuda live yatiri kuita pari zvino. Gibbs.
So what was the truck driver saying?
He's basically just literally explaining what we have been introducing here, that, you know, there are some issues that people are trying to see in the South Africa. He feels that the South African government is not doing enough to actually educate the locals that the people that are driving have papers. It's not that that they're illegal. They are legal drivers and they are, you know, certified to work in South Africa. So he just, you know, he's saying there needs to be a better awareness program, but it is a problem.
I can imagine having illegal drivers. How do they clear the goods?
Exactly.
You know, all those kind of things. Yeah, so I was at Kuma Kunamanje. sicela ukuthi litsho ukuthi kambe lubona njani udaba lolu. Silethemba lokuthi sizathola abantu kade sibacela lapha ukuthi babuye kuhlelo. Umunye wabo nguDennis Juru, yena ngumongameli we-International Cross Border Traders Association. Usanda kwethula ke umbiko, umbiko wakhe lapha awethuleyo uveza ukuthi bazaphindisela xa ukuthi kungenzakala. Uthi mbale ke kancane what this organization is saying. They're saying due to threats by South African nationals that on the 2nd of September 2019 they are embarking on an attack on foreigners or foreign national drivers. The International Cross Border Traders Association executive have resolved that if this plan succeeds, we are going to stop all South African registered trucks, buses, and flights to cross borders to any African nation. Foreign truck drivers have working permits and good working permits in that matter in South Africa, where some are using their valid passports pending the decision by the responsible authority to either renew their passports, their permits. We know what is going on. So I think you can hear what this guy is saying.
Mm-hmm.
Basically, nje bathi in South Africa ngakwenza konoku ukuthi ke ikhahlameze abantu abachaya izimoto. Labanye abantu kona ngapho ke kona ngale kule South Africa ngani kuzoba lokuhluphana ukuthize okunye okumangalisayo. Ikakhulu baza ukuthi kumiswe izimoto zakwale South Africa eziya kwamanye amazwe. Kumiswe njalo lamabhasi avele South Africa. Kumiswe njalo lendiza mchina ukuthi ziphaphe kwamanye amazwe. So lokhu kukhanyanzani asomdlalo Marvelous.
Aiwa tiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu ari panhare pari zvino vaDennis Juru. Tinokuchingamidza ipa chirongwa.
Makasimba here Msimazve na mukoma
Aiwa takasimba takasimba chaizvo. Mungatitsananguruwo taona maburitsa zvinyorwa. Nasi tatiri kuzviverenga paFacebook page yenyu. Mungatitsananguruwo kuti zvinyorwa izvi ndezvei uyezve zvinobatsira sei vamwe vari kuita basa iroro riri kutyaira.
Hongu ndofunga munhu wese ari kuziya pane kunyanya vanogara munyika yeSouth Africa pamwe chete nehama dzavo dzavakasiya kumusha, kwetewo vamwewo vanozvarwa veZimbabwe vane chekuita nenhau dzevana veZimbabwe vari kuziya zvekuitika kuti musi wa2 September maSouth Africans ari kuti iwo acha nge achitsonongora achibvisa achitanhaura zvizvarwa zvekunze kwenyika. Tingatarisa kuti ndezvekupi kuZimbabwe here kana ndezvekunyika ipi, asi ngatichizotowanzoziva here kuti vanenge vachitereya zvizvarwa zvemuAfrica. Havawanzoreya varungu, havawanzoreya machina, havawanzoreya maindia. Vanodherera kunyanya vanhu vatema saivo. Munhu wese ari kuziva kuti musi wa2 vari kutanga kurwisana nemaforeign nationals. Chechipiri ndechekuti munhu wese anoziva kuti ukanzwa vadaro vanhu ivavava havawanzonyepa, vanotaura chokwadi kana vachitaura venyaya yevhiolence. Chechitatu ndechekuti ndofunga taakuenda kumaelections eSouth Africa takaona kuti ANC yaitumira mameseji kumunhu wese isingasazonzi ndiani, kusanganisira nemaforeign nationals achona vainge vatumira mameseji achona aitaura iwo kuti izvoni tichikopedza maelections tida kudzinga maforeign nationals kuti vatikriate employment kuvalocals. Saka isusu taona kuti nguva yareba zvinhu zvakadai zvichiitika kuti maforeign nationals anourayiwa, anorohwa, anotyisidzirwa nguva nenguva. Hapana nyaya yakaoma seyekuti kana uchisiedza wane 60 years, wane 20 years, wane 10 years, wabereka vana vatopedzawo chikoro uri muSouth Africa, wowanikwa zvichidzi uri kuda kudzingwa pawanga wachisiedza kana kuti upenyu hwako hwava padenja. Vazhinji vakatotara misha kuZimbabwe, vakatoroora nemuSouth Africa zvekuti havachisina dzimba dzavainadzo kuZimbabwe kuti munhu azive takazitangira kukara zvinhu zvakaoma saizvo zvizvarwa takatafana nezvizvarwa zveZimbabwe kuti vazive kuti vanozotangira papi. Saka isusu tazoti isusu zvakadaro tamboregerera nguva yakareba, asi hazvirevi kuti maSouth Africa, South Africa island iri kudenga yekuti tinoti aiwa pachazouya Jesu patsva
no pasture zone la South Africa ndo mashona mune vanhu vacho leyo saka tikuti izvoni kana vaita faizvozvo rwendo rwuro tikuti ingave mota ye South Africa GP Northwest kana chii ingave iri kuMozambique kana kuZimbabwe kana kupi zvako kana kuNigeria kana kupi chainisa kubudikidza nenhengo dzedu kana kuti newese angave achisapota muono wedu wekuti kana vamisa kuti maforeigners aseenze tichiwa nezvemaforeigners anitori nemapepa ekuseenza vane mawork permit vane zvese zvakafanira kuti vange vachiseenza kana vaita saizvozvo varatidza kuti vanoregerera vana vavo vachitova mutemo vachiisa maoko mavo naizvozvo taitawo saizvozvo tomisa hatina kuti tinorova kana kuta sei tisikumisa zvese kana dziri ndega hadzitinese ndege vanonzwisisa sere kunguva nyorera tsamba like lastan tangu vanyorera tsamba vakamisa kuendwa ndege kuzimbabwe nguva nyorera tsamba hadziende kuzimbabwe ndoko mota dzinisa marori mabhazi tichazvimisa saizvozvo
Aiwa, tinokutendai vajuru mumbobata makadaro tine vamwe truck driver vari pano vari panhare. Hello, mukoma makadi yenyu?
Aiwa, tinofara makasimba here.
Aiwa, takasimba. Minoti muda kushandisa zita renyu here kana kuti munotya kuti zvinozonetsa mangwana hatina yedu ndava nazvo kana musingadi.
Aiwa, munoshandisa henyu ndinoitwa Roni Mabororo.
Ehe, vamabororo, saka ime munodriva kupi muchienda kupi?
Isu tinodriva tichitenderera muSouth Africa munzvimbo dzese tinosvika kwese maprovinces ese eSouth Africa uye tichibuda zvakare kuenda kuMaputo.
Titsanangurirewo kuti zviri kufamba sei ndeapi matambudziko amuri kutarisana nawo semadriva emagonyeti?
Zvinonetsa unotoshayape kutangira nekuti pari zvino izvi vanhu vese madriva ose ari ku famba akabatira ura mumaoko nekuti bato iri kwandiri hatingangoti kwatiri tose vatyairi tinotoritora as a terrorist organization nekuti vanhu vemuno zvambotaurwa nemutauri akachitaura kuti vakapromisa kuti vanoda kuita zvakati vanozviita ende vanozviita mapurisa avo aripo. Pane dambudziko rakasanganwa nemadrivers kunzvimbo inonzi Steelport iri muSouth Africa imomuno. Mapurisa akasvika panzvimbo akatodzingwa panzvimbo akanzi bvai pano vakabva asi vanhu vakapakata zvombo vakaunganidza madriver panzvimbo imwe chete muchisango vachiita zvavanoda navo saka protection hatina rudziviriro kubva muhurumende yeSouth Africa asi vanhu vari kusevenza zvinhu zviri pamutemo kwete zvekuti vanhu havana mapepa iyo hurumende yeSouth Africa inoziziva yakapa vanhu mapepa kuti vashande zviri pamutemo matax vanhu vese vanobatirwa matax payers vose asi tikuramba tichisangana nedambudziko rakadai vamwe ndivo vanotouya vatinosevenza navo vachitokuudzai kuti muchaenda muri mumakofini ende hazvisi zvekutombofungidzira muno muSouth Africa vanhu vanourawa ende vaurawa hapana munhu mumwe chete waunonzwa kuti avharirwa saka isusu tikutambudzika nekuti tiri kusangana nematambudziko ekuti kuno takauya kuzoshava asi tave kusangana nerufu nekuda kwekuti takauya kuzoshanda.
Saka muri kuti poitwa sei? Tiri kunzwa kuti next week pane zvazvakarongwa panyaya iyoyi. Tiri kunzwa vajuru vari apa vari kutaurawo kuti ivo sesangano ravo vari kuda kuti vawanikowo vachimisa mota dzeivo masouth african asi imi semadriva ari imomo muSouth Africa muri kuronga zvipi next week?
Isu tanga tichironga kuti driver wose ari muno muSouth Africa anoshandira muno muSouth Africa ange achiburuka mumotikari mudzimotikari dzavari kushandisa vataure nevaridzi vedzimotikari kuti tinoda kuti timboratidzira kuratidza kuti zviri kuitika izvi hatisi kutenderana nazvo nekuti pari zvino zviri kuratidza kunge varidzi vemakambani ndo vakungotimiririra bedzi handi mazviona asi zvinoratidza kuti ivo vane pavanozokwanisa kusvika asi isu tinokwanisa kuti tivabatsirewo nekudzika mudzimotikari tobatsira vamwe vedu kana tiri kubatana navo sezvataurwa navajurwa kuti kwakuvhara maborders ose kusvikira hurumende yaacknowledge kuti pane zviri kuitika paita vanhu vanogara pasi nenhau iyi vanyatsogadzirisa nhau iyi kwete zvekuita kunge nhau isiri kunzwika pasina chiri kuitika nekuti pari zvino pari kuratidza kuti zvinhu zvese zvakanaka asi hapana chinhu chakanaka chiri kumboitika kana kunzi kune runyararo hakuna runyararo asi kuti ivo chete havasi kuda kuzviburitsa mukatarisa panews dzemuno musouth africa pari kungobuda chinhu chese chinenge changoitika chakashata kana ingava shopu yangobvira yoga zvinonzi mutorena abvirisa abvirisa shopu chakati chaingoitika vanhu vemateksi vemakombi ava vakarwa pachavo zviri kungonzi maforena madrug lords machii forena inini semaonero angu izwi rekuti forena rakuita kunge harichareri kuti anyone anobva kune imwe nyika yekure kana kuti chii yakureva munhu mutema ari musouth africa akauya kuzoshanda ndo zvazvaakutongoreva and south africa yacho ichiregerera vanhu zvekuti vanhu vanobhadhara taxi tinotarisira kuti vange vachichengetedzwa musouth africa handi munoona asi iko zvinezvi zvinhu zvaangoita kunge haukwanisi kuzvitsanangura hakuna mashoko anokwanisa kutsanangura kutambudzika kuri kuita vana vezimbabwe madrivers kunyanyanyanya nekuti vaakushanda izvezvi madhraivha ose akanzi aburuka apa muateste bp munoona kuti inenge yakashuta
aiwa
havachazivi zvokufunga
aiwa tinokutendai chaizvo timuve nezuva rakanaka uyezve muzvichengetedze kwamuri ikoko tichazokubatai next week kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei muve neweekend yakanaka
ye ngizwa kuthiwa ke silobaba lapha ecingweni kuti sizwe ukuthi silobani kumbe kumama ecingweni silobani kunapha ecingweni kunjani ye ngicela ukusondela efonini khuluma lobani ubani
Buhle.
Ye, buhle kunjani?
Ngiyaphila.
Ye, ubona njani udaba esikhuluma ngalo?
Ngithola seluphakathi, ngikade kumfonela manje.
Ye, sikhuluma ngakhona ukuthi eSouth Africa kukhanya ngazani ngomvulo. Kuyabe kungenwa ema-factory, abantu bedinga abantu bokuza. So, nibona njani khona?
Okay, ngike ngabe ba, indaba leyo inzima kakhulu ngoba akula ngenye indlela futhi akula ukuthi singafinyelele ukuthi thini njengabantu bangaphandle. Okukhona ukuthi silinde leyo langa langemandeyi yona okwenzakalayo khona ngokuthi nje enye into esuke nje ma kuthiwa abantu abangaphandle wonke umuntu ufikazeke izimbazo baningi bona abantu bangaphandle kwaleyo sosesini kodwa ngendlela nje ukuthi vele uyabona nje ma uvele ngumntwana omyanga nje umuntu nje mayeqala ethi kuhleke uvele kubheke wena amehla kakhulu ngoba vele ma ungabheka ngoba manje angithi bakhuluma ngokuthi abantu abadayisa ama-drugs abantu abadayisa ama-drugs bayabazi ukuthi ngabantu ba but bona babala nje ukuthi abantu bezimbabantu ebona manje sebeyijikisa sebesibona abantu abadrayiver bawazi abantu abadrayiver vele abaningi abantu bezimbabwe
poke ye lina kodwa lizazivikela ngani lizabaleka ezindlini liye emapholiseni kumbe lizakwenza njani
vele kuzivikela yikungena endlini uvale ngoba ngeke ukwazi ukulwa lo mphakathi ubekala kanjani kuvale endlini ukhiwe uma bedlula phandle bazabedlula sekele basakhangela ngamafesi
sizokuthiwa abanye baqoqa abantu ukuthi bahlangane endaweni ezijeneyo kuyabe kusitshoni khonoko
ya kungayenzakala kodwa ke into kuyamele ikhangele ukuthi sinama-families angekho la asemakhaya ma into zikanje ufaka kuzivikela kwakho yikuphi icashi ngoba nekulwe lo muntu esendlini yakhe ulwalayo kanjani umuntu esendlini yakhe ngoba izikhala zithethe wona ona so ukuthi ube safe ukuthi ungene endlini eyisilele kanjani ngoba le noma ungahambi ukuthi uyolwa labo kusuyadlula imandizi ingabe izinto ezeke zikhamise izintoo
so ubona ngazani
kuzohlala endlini ezigatshele
so wena awuye emsebenzini ngomvulo
mina vele ngizobe ngisendlini ngezizalele
yebo phela
ngoba ngikwazi ukuthi ngidlalo bani othweleni kanjalo mina leso sikhala esiphetheni nanginayo
hayi kuyazwakala mfowethu ye kuyazwakala kakhulu sibongele kakhulu ubuhle
ah tinabonga
iwantina kusasa Yeah, so that is Mr. Boke. He says he'll be at home on Monday, so he doesn't want to take any chances. And he's really scared, you know, about the situation. Yeah.
Let's take another call. Hello, caller.
Magadini.
Tiri wadi truktora na nuyeshe, mburiku upi caller.
Mburiku taurona bigi neema, ndiri kudepen.
Tauraitins, kweva neema, kwaka mirase iku kudepen uku.
Ah, kudepen, parisi, kwaka tinyaresu, wakulinya iyo, yuasi, kwaka mpeke kuine, yuasi, yuasi, nirikuna na tutorial uku. Dambudziko ratakatarisana naro muno muSouth Africa rinorwadza uyezve ndakutoona kuti government yemunomu yakufana negovernment yekumusha madriver ese ari kushungurudzwa hapana kana drivers nabepa ende vane mapermit but government haisi kukwanisa kusumudza musoro panyaya iyoyoyo asi vanhu vacho vane mvume yekuve muno vane mvume yekuti vaseenze asi government yakangonyarara zvichiitika izvona government yekwedu iri kuzvinzwa government yemuno iri kuzviona vanhu vachirohwa nekuurayiwa asi vanhu vakangonyarara saka kuti ipolitics its a game kunoti mapuresidendi ari paya handisi kunyatsovapiwa kwazvo because vanofarira kudeuka kweropa revanhu
aiwa mashoko makukutu
dai vangave nechido nevanhu ka zvikadai zvakatoregerwa kudhara akangoti no no saka kana purezidendi achizvinzwa akangonyarara vanhu vachiurayiwa handione sezvinoende vanhu iva vaine mvume yekugara muno vaine mapepa
aiwa tinotenda vanhema muve nezuva rakanaka
zvakanaka
vajuru muri kunzwa zviri kutaurwa navanhema munoona sei zvataurwa navanhema izvi
vanhema ndo vapedzira
hongu
aiwa ichokwadi chasotaurwa ichi kuti kuona kwedu isisi kusangano zviri kuitika zvine ruoko rwepolitical party pandi zvinhu zvirikungove zviri kungoitika chete sekuti zvapedza kuitika saizvozvi hapana kana munhu mumwe chete anosungwa munhu anotofonera kana murungu muridzi wekambani achimuudza kuti tamisa matiraka ako taabata panapa ototaura zita rake kuti ndinininhindi but munhu iyeye haasungi anongowanikwa mangwana achingofamba freely asi akonzeresa kuti kambani inge ichitadza kuoparata saka unobva ungoona wega kuti aiwa hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo zvine ruoko rwevakuru vakuru mukati plus zvinotsigirwa nenyaya yemeseji yavaiva nayo seanc taakuenda kumaelections iyoyo kuti tichadzinga maforeign nationals
Maybe if you can say the same thing in English, what's your view? The caller there just said he feels what's going on is politically motivated, that the government is very mum on what's going on. What's your view?
Yeah, I agree with him. It seems like there's a political hand in this issue. Because if you look at the their campaign message, towards the general elections here in South Africa, they were saying they are going to take out all the foreign nationals in order to create employment for the locals. So definitely there's a political hand. And at the same time, no matter how criminal these people are, they won't be arrested. No matter the amount of crimes they commit against national foreign nationals, they don't get arrested. They walk freely after they've killed, after they've eaten up people.
Keeps over to you.
Thank you so much, Juru. So, looking at how things are going down there, are people going to group themselves some way and try to defend themselves? What's going on?
Yes, there are some plans underway, but we cannot preempt our plans. But this time around, definitely we are going to defend innocent people. We are going to defend all documented people. Because if you look at truck drivers, they are all documented. They've got a valid work permit, and their permit allows them to drive all over South Africa to take up any employment. As long as they still have valid permits, they should work freely without any hindrances. They should work freely without any association trying to stop them from working. So we are going to do something to defend the people. We are not going to initiate any violence, but we are going to defend the people.
Mm. Hayi siyakuzwa kakhulu ke what says ukuthi silobane ecingweni ubambe khona bobo bajuru ake sizwe ukuthi silobane ecingweni kunjani mfowethu
ngiyaphila kunjani msakazi
ngiyaphila ngikhuluma lowani
ngikhuluma no Paul Ndlovu
ye Paul Ndlovu akuthi ukuthi wena udaba lolu libona njani ba
udaba lolu msakazi ludaba olubucayi lona mawuthi yalibhekisisa kahle ngani ngoba laba bantu indlela abazama ukuthi bakhulume ngayo ukuthi bona bathi abantu bangaphandle ngama-criminal abantu bangaphandle babathathela imisebenzi asilona iqiniso ngani ngoba ngike ngakhuluma labanye babo namhlanje nje abanye esixoxa nje le ndaba ngibabonisa mina ngithi ngambona mawuzothi abantu bangaphandle ngama-criminals abantu bangaphandle bathatha imisebenzi utshoni ngani ngoba umuntu wangaphandle there are very few abantu wangaphandle msakazi ongabathola eSouth Africa lapha bese mafemini ongabathola la eSouth Africa maybe bese sibedlela or any lekhuzeni yama sectors egovernment okusetshenzwa khona abantu bangaphandle bazenzela ngezandla zabo you understand nokubona mina behamba bengena eSpaza bathi bona abantu wangaphandle babathathela ilekhuzeni bavula ama business ongekho emthethweni but mawuthethe kisisa le nto uzothola ukuthi lo muntu abathi uvule ibusiness ongekho emthethweni uvule ngathi ejaradini lo muntu walana uyakhila umuntu walana ngenxa yokuthi kalamqondo webusiness wakhile ishophu wayinikeza umuntu wangaphandle ukuthi arente afake into zakhe athengise yena athole imali yerenta ngithi akekho umuntu wangaphandle ongamthola ehambe wayadinga isiganga wa wacenta wayakha ishophu bavula amashophu kubo kubo abantu balana emzansi angithi mawuthi uyabheka emafemini awungeke uhambe emafemini manje hamba bathi abantu abangaphandle abaningi ngabalamaphepha bahleli lapha ungekho emthethweni uzosebenza kanjani efemini ungela ID uzorejistwa kanjani efemini ungela ID asilona iqiniso angithi wona just nje into ebahluphayo nje ukuthi if into zabo zingabaqaka lana emzansi basuka bathathe iblame bayibhekise ebantwini bokufika ekutheni ngabe bona bazama ukubhekana le nkinga abasuka belazo lana eSouth Africa bahlukane lokuthi bathi ikhozwa ngabantu bangaphandle ungabheka ama-drivers manje bekehlasela ama-drivers bathi abo-driver bonke laba obathola be-driver ama-truck lawa ngabantu abalamaphepha angithi abakhathiweyo abasebenza okusemthethweni uyayibona but bazozothola ukuthi kusasa lo muntu uyasuka ahlaseke bathi lo muntu uyenza ukuthi thina sihole imali encane kambe kulo muntu ongafika afika tshintshe i-FM or afika tshintshe i-company athi hayi wena mlungu ubhadala abantu abaningi ubhadala imali eso or lawe ufika ujoyine lokho okuthole kuvele kukhona labo besebenza ngaphansi kwakho
but wena
sufike lapho bona basuka bathi bona wena nguwena ozele ukuthi abelungu bangasikholisa imali asiyona iqiniso lelo
siyabonga kakhulu Ndlovu ungathini lokusasa baba
ngibongile msakazi
okay papa so according to Mr. Ndlovu when things go wrong you know South Africans turn on foreigners and do whatever they want to them and nobody absolutely nobody is arrested thereafter
very interesting yeah. Take there tine mwe mtereri rege itende kwavari hello caller Tiripo asitaurisa imkoma tukutaura nani uye zve muri kupi?
Tirikutaura na taunda makumbura ndiri kupretoria mukadini.
Taura itinzwe mukoma atawanda. Tirikutaura nenyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa nyanya matruck driver imomo muSouth Africa.
Alright. I don't know if you can talk about this one, but I'm going to be in the middle. But I'm going to be in the middle.
Osaka kufamba chaiko mukutotya munzvimbo yamunogara iyi.
Asida zvatomboita nani patamugwa kusimuka musiyana patanzwa musiro nyika achitaura achiva zvati varumba kuchiminisa chirikuitika vachibhurema chirikuitika patanzwa kuzvitori mani
mukuru venyika vabuda paterevhizheni vanga vari kuti chii
varamaposa vanga achiva zvati vari kubhurema zvekuitwa nevanhu ende vanga vachifanofanirwa kuti zvimise kuti univhesiteti
Aiwa, mashoko makukutu tunokutenda yanzvadzi muve nezuva rakanaka. Saka nemusi wemande muchaita sei manje?
Nemusi wemande isusu patogara zvedu pari sese tinogara mukati neprison. Saka mukati neprison matogara havandopindi zvemhanzi.
Aiwa, mashoko makukuti tinokutenda yanzvadzi muve nezuva rakanaka. There's a caller there from Pretoria. He's saying that it's very scary to even step out and buy food. They're having to send some other people, like, you know, some of the people they work for, like white people can go and buy and then bring to their houses. But he's saying for him, on Monday, he's not too scared because he lives in, I think, in a prison complex. So it's a little bit safe.
Yes, kuma lo babo churu, babo churu, loko kone ntongani?
O babo umo ya mkokele.
O babo mkokele, kunjani?
Ya pira nganda.
Asi ya pira kakuli, ye. Akuchutu wena, kuna ngapo, ungabu senda wene njani?
Mina nsalalana ngape, senchiri yone, olizino, oshe doksi. Ye, tinalane, pila kona. Asindawo lyana ehluphayo kangako uma kuthi kuya kunemisindo because abantu esiphila nabonana ngathi nje sesingathi siyazwana into abangayithandiyo ngabantu laba abanezitolo abantu abanezitolo makuvuka umsindo le njengayenale bahamba bayobagcekezela ezitolo abatshayi muntu bathatha ngezitolo ukudla nje njalo njalo. Okuningi kuba kusuka-ke sokubuya kithi thina abantu sekuyiphi esifaka ama-audio kuma-WhatsApp senza ukuthi laba abantu basuke sebesibona ubugwala besithaya. Kodwa-ke akunainto embi kakhulu mina engiyibonayo nje ukungazwani nikwethu nalaba abantu esicelise kube sihlala nabolana because thina abantu esiya ngaphandlelani esiya esilani e-South Africa baningi kakhulu siyaganga iningi lethu siyaganga kuthengiswa ama-drugs babambe inkunzi so uma kuvela iy'nhlelo ezinje kanje basuka sebethagetha labana abantu uma kuthi bangetonefrid bazokuthathela-ke impahla kuyabe kuyivula ugebengu nje kuphela
ababulala abantu kodwa
okubulawa kwabantu kubulawa abantu laba abagangayo kakhulu. Ukubulawa kwabantu siyakubona nje bemalokishini vele bayafa abantu everyday khona lapha emalokishini uthole umuntu ubuya ngaphandle sengena ezitolo zabantu sengena endlini zabantu bakubambe bakushisa yikho sikubonayo thina lana ehlala khona kungathi kusasesefu kodwa kuselokishini selokishini siyamuke singazi ngomvulo-ke njengoba bekuvela kuma-audio ukuthi kuzoba njalo kodwa kuthuli angifuni ukuqamba amanga othi ngijabulisa abantu ngithile njani kuthule emalokishini kuthule kugcine nje ngodlame lolu lekhona epitori lale unigeria wadubule usomatekisi labona kodwa-ke hhayi sizobona ngomvulo kodwa thina abantu ze masibukana nje lapha elokishini kuthulile kakhulu angifuna ukuthi jabulisa abantu ngento engekho.
Hayi
ngumuntu khona lapha ngivakatshila ngithi
ye kunjalo mfowethu siyabonga kakhulu baba mkhokheli moyo ungadinela kusasa baba
siyabonga kakhulu qhubekele phambili.
Hayi siyabonga kakhulu babhayi. So he's saying that he lives in a place called Centurion and he says most of the people that are being targeted are robbers and drug dealers. So he says in most cases when you hear that some people have been killed, most of them are this type of people. So he says sometimes people raid shops, foreigners' shops, and just empty them, you know, because they are saying that those shops, they can't bend them because they belong to South Africans.
Mm.
So the Zimbabweans, the Nigerians, and all that, all those other people are actually renting. They don't have stands on their own.
Mm.
So according to him, yeah.
Interesting take there. But I understand we have a caller. Hello, caller.
Hello, Jema. I'm coming to
I want to see what the Taurai is doing. Saka point was Saka imine muswe muvuro mchaita sei patiri kunzwa kuti pari kurongwa mhirishonga ikoko.
Kuno kwandiri hako mhirishonga icha chaiyo hakuna sewa iwo vane operation dzavo dzavanenge vachiita polisi home affairs. Kuti kangogara wapo vanenge vapari pamba zvako usina kwaunofamba famba uchinda. Vakuita zvimwe zvima unnecessary genesis. Ndo unogona kunge wazvidzenga kuti ukazoda kufamba famba nguva yakadai ndipo unozosvika sangane pane pachiratidzigwa pazva pauzozonge zvima zvashata manje.
Pane mumwezve kola tanzi ati varamaposa vambobuda patelevision nhasi vachitaura pamusoro penyaya iyoyi, mamboona here address yavaita?
Ndina kuiona, ndandi kubasa bhati chinoretsanisa kuti kana dei vabuda ka tingari tatozviwa kuzitame ndasvika inini ndingari tatozviwa kana dei vataura zvine mubindo chezvo uno vachifurizira tete abati kokuti vakataura nokuti ivo vakatimbomataurawo mashoko iwawo kuti nokuti vakapromisa vanhu kuti chakutsvakirai mabasa kana tapedza chi chakukiretirai mabasa saka mabasa ayaoneta kumuka ndo ava kunzi mabasa enyu ndo ane vava vanovekuhe mazuva magona vanhu ava kuita zvemuhambengo mabasa iwawo vakanga vapromisa vanhu ava kutadza kumakireta like zvaa zvatakamboona kwedu zvii 2 million jobs kuende kuzimbabwe akatadza kukirete ndoma ava kunetsa.
Aiwa, tinokutendai mukoma Donald, muve nezuva rakanaka.
Yes, amazumamboma lapo yakhuluma. So ke sibuyele ke kubaba uJuru. Hey baba Juru, are you still on the line?
Yes, I'm there.
So are you in a situation where you are going to do what you have said you may do if South Africans decide to raid foreigners? What are you going to do with planes, for example? What are you going to do with buses, you know, and trucks that are South African originated?
Can you come again?
So in terms of these trucks that you are saying are going to stop them and all those kind of things, what are you going to do? Especially when you look at planes. If there's a plane that is going to Zimbabwe, how are you going to stop it?
When it comes to flights, it's not a problem. We just write them letters, and normally they cooperate. And it's not the first time when they cooperate. We understand that they do cooperate, and we have to history with them. They do cooperate. And when it comes to trucks, remember, most of the trucks in cross-border, they are driven by Zimbabweans. And at the same time, the employer is also on our side because their business is at risk.
Mm-hmm.
So If we tell them to park their trucks, they will do park. If they don't do park, the driver will be scared to go to South Africa. If we tell the driver to say stop, we should cooperate. Let's stop these South African registered trucks. They should not move. I believe that the drivers will cooperate.
Mm-hmm.
Their lives will be also at risk. So I don't think we have any problem with stopping trucks. And we don't advise people to be involved in any violent move. We want to do our defense peacefully, without burning any truck, without stoning any truck or any driver.
Mm-hmm.
Yes, yeah, siyawuza kakhulu ke bamba konapo ungekatshana sithatha uRuben Moyo. Baba Moyo, utshona njani?
Sionile ntshona njani.
Siyatshona Moyo, ye nathi udaba lapho ungathini ngalo baba?
Le yinkinga lesibili. Nxa sibona into ezenzakala khona ngale, sinezihlobo ezikhona ngale, sibona kulobunzima.
Mm-hmm.
And njalo abantu bakhona ngale, mna ngike ngahlala khona ngale Natal 2013. Into yabo nxa beyitsho sibili bayenza, ngibona babevala imigwaqo khona ngale lapho engangikhona. Abanye bazama ukuthi bagqume ebusuku bengamapholisa, behamba ngezimota bethu baye emsebenzini. Zatshisa izimota. Hayi, vele abalanqulo bangathi into yabo bayayifuna bayayifunda.
So kuyethusa lokhu
ende yona nxa ingangenela nxa ithule njengayonale ekaramaphosa lizachitheka ikhasi.
Okwenza ukuthi uhulumende kalamaphosa athule kanje kuyini kuna ngombono wakho?
Hawu, lenhliziyo embi. Lomoya ombi njengalaba abathibusayo ngapha.
Ukuthi bayafanana nje?
Bayafanana ye.
Soke bo
uzuma uzuma lapho uzuma wayengcono kakhulu ngoba okunye wayekhuza.
Pho manje kwenziweni nxa sokunje? Awubatshela abantu ukuthi benze.
Hayi. Abantu bangabekezele. Ngokubuya lapha ekhaya, uyafika lapha ekhaya umuntu ezele abantwana bavuka indlala. Ababekezele nje babona umumo. Kuzadlula lokho, yonke into iyedlula.
Hayi, siyakuzwa, sibongile kakhulu Moyo, ungathini nakusasa baba.
Hayi, nangibongile ukuthi kungithinte.
Sibongile kakhulu. So that is Mr. Moyo, he's in Zimbabwe. He says he was once in South Africa, but now he's in Zim. So he says if South Africans want to do anything, they can do it. If they've got a plan of maybe engaging in these activities, they're definitely going to do it because they end up even banning police cars. So he says they are really very violent people. He says especially those that think that maybe their jobs are gone. And they even went to the extent of saying, people must be patient there in South Africa. Because what happens when you are ejected from work, you cannot go back home.
That's
to do
true.
What, according to him. Yeah.
There's an urgent message here from Evelyn Mupamanga. She's saying, thanks Studio 7 for a good topic. I'm watching you live from Sasselburg. I'm a truck driver right now. They took one of my colleagues and they said they want a South African driver to come and get the truck from the truck stop where they are holding it. So she says she's given us a number. Please call me right now. I have a story. So she has breaking news right now. She says one of her truck, her colleagues, a Zimbabwean, has been taken right now, and they are demanding that a South African truck driver comes to get the truck. So we're going to try and call you, Evelyn, if you're listening to us. Thank you very much. You've given us your number, so we are going to try your number so you can come in and tell us what exactly is going on. But I understand, I think you have a caller.
Yeah, what is going on? Caller, I'm going to say, Mfoyt, kunjani? Hello, Sloba Nekumani?
Magadi iko pasta, iko kwa muri iko, tukusa ora na pasta muri kupi?
Ndiribu Fried Pride.
Ehe, ntukunzo wati muri truck driver?
Ehe, ndiri truck driver.
Ehe, tipeo maonero enyu kwa kamira se iko ko?
Ya, zina mira, 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 vana vasina mubereki inenge dzaanherera dambudziko randiri kuona pamuno musouth africa muno mumatanguta macha confusion yekuti maauthorities akatipa kushanda vanhu ije vakanga vasingaibasa mubaaaaa because isisi most of us takaya ma-90 something ma-2000 pataitsaka mabata yaayo vaiseka kuti go muri kuitei asa munotsaka ii harisi basa here tozova nekunamaamao saka isusu tapinda mabasa ivo vazoona kuti noma ndo basa racho riripo itedzekuaiza negovernment yavo vataurira negovernment kuti no isusu takagona kuisevenza vaakutaiekuti tinosevenza zviri migao iiiaitigowana basa atleast macompanies everyday vanotesa everyday aitanga vanhu vanoona basa but izvozvo kakuti hatizigoni kana dai inini tipinde saka ai government yacho yakanyara polisi yacho musi uno yakahaniswa kusiripotuko vanhu vabatwa nemachechi acho because ichiri chinoita sekuti mabhanditi kana materoris kana yakakabata vanhu kana vakavatorera zunhu mapurisa akauya mapurisa akadhimbaito akaenda saka hai hanyaya chiri kunei.
Aiwa, tinotenda Pastor TD, and tichakubatai zvakare. Nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika, asi tichakubatai, tinotenda chaizvo nemashoko enyu, uyezve mugare makazvichengetedza kwamuri ikoko. Tichakubatai next week. Bye-bye.
Yes, sizvautwake silo muntu Xinwani, singazi kuti kurume Sihlobane. Kunjani kunapa Xinwani?
Wamina kurume Sindebele.
Ye, kunjani foit?
Ano, tira, kunjani kwa...
Nyapira, mkuma rwani?
Malasel Pepe.
Ye, Pepe. Uhamba njani lapho khona konapho?
Hayi, lapha kunzima mfowethu lapha. Ndisebutswana lapha. Eyi, hayi, siphila nzima la.
Bathini lakho bafuna ukulivimbela?
Hayi, lapha bavimbela. Lapha bathi sibuyele emakhaya ethu lapha. Manje ndokuthatha izincwadi zangikhona kunzima lawayo.
So, bathini? Baqalise nini ukuligijimisa kona?
Hayi, lapha sibasesenzithatha ukuthi senyanga singesitiri vele lokhu esihlala sigijima.
Ungazani kwenziwa kwini? Kugcwela amapolisa?
Ya, kugcwela amapolisa. Lathi vele sesibaningi kakhulu esibuya le ekhaya le ngodubo lonalolo lusekhaya.
So singathi ke wena nxa sukhangele indaba engasalifuni khonapho selibaningi kakhulu.
Ya, bona batsho njalo bathi sesibaningi kakhulu.
Kodwa akulaa mntu otshayayo phela khonapho?
Hayi, hayi, ekutshayweni hayi ade kungakabi khona ekutshayayo.
Ye, uzwile ngokwenzakala egoli?
Ye, bengengezwa.
Pho uthini ngakho khona?
Eyi, ha, kunzima futhi, kunzima lokhu vele sokufuna uNkulunkulu ngoba eyi, nakwemuva vele kunzima wesi.
Pho abantu bazayenzani, lani lizayenzani khonapho?
Hayi, lokhu vele ukuthi singathi singayenzani ngaphandle kokuthi sizame amaphepha, but manje inkinga yizo zona imali zokuthi sithathe amaphemisi.
Amapemiti khonapho. Ipemiti yimalini?
Ngo-3000.
Pula?
3000 pula.
Kunzima mfowethu. Phosele ukugcina ke?
Kunzima.
Ye, phosele ukugcina ba?
Hayi, elokugcina lona lelo nje kuphele lokuthi hayi sele nzima lapha emazweni.
Hayi, sibongile Bhebhe, ungatela kusasa ba?
Hayi, kuhle ba.
Yeah, so that is Mr. Pepe. He's in Haberon. He's saying he's got some problems as well there. He says that foreigners are having a torrid time. You know, there are police all over and they can't even get permits because they're very expensive. He says each permit is 3,000 pula. So it's difficult to raise that money, according to him, especially when you are not working a formal job, you know.
Yes, let me just also read some comments here from the VOA Shona Facebook page. Crichton Gweshe is saying, please call me. Evelyn Mupamanga is saying, please call me, but I understand we've been trying a number, but it's not going through. She's the lady who is saying, okay, hello, caller.
Magadi sisimasa.
Tiri potu kutora nani uye zvemuri kupi?
Murukuta ngazvafunya ndakandipa wangu fone yemudzimai pane zvange ndibata ndiri pana passport ku South Africa.
Ehe, titsana ngurewo kuti kuri kufamba sei koko vachafunya.
Ini nisima vedri truck driver. Ndanga ndo ndodrava ndi rasembe ndina passport ndo kwatoloda. Saka pata ndichifamba ndichisvika passport ndangongova kuti no my colleague shamwari yangu inonzi Tomundo. Yabatwa nevakomana veATDF.
Mhm.
Vakamutora akaloda product na explosive vakaenda naye.
Mhm.
Vaina naye vakanopaka vadzi vapinda muri truck stop. Maiva ne 50 matrucks anga ari imomo.
Mhm.
Ndavati vari kuda South African driver kuti auye atore truck iyoyo. Kuti isu kuti mudzibabe ya not allowed to drive those trucks.
Mhm.
So by now is I'm talking now. The Bangushka Mapurisa and Horizika Matraxi was. She was one of Panakua and Samba, you know, notice a Vedic and Panda Bell Park. Panapana notice I would know. She recounted most of our quit. So at least we will come Monday, we said Mangana Saturday, Sunday, Jimmy Tishanda, but and we're going to go Mira between the Spinner Roads.
Don't go by same room, my papa Matima Purisa Atichi.
Vati vanoda tsamba kubva kwakomana veATDF vari kuzvidaidzira vachiti hanzvimanzi ATDF Old Truck Drivers Foundation ndovakomana vari kukonzeresa noise musikaiti kana vakatopromisa kuti muse as from Monday hakuna tusaki nofamba izvisiusemanda hatisitoenda basa tinge takatopaka
saka kune avo vangavambobatwa pamataura avatsomondo vazoitwa sei
vatomondo vazoririswa izvozvi zvekuti vandirikuita kunoku vatitevera chiti variritswa nemapurisa kuzanzo chiregai vanhu vaendavo asi atoudza tomondo kuti no havasi kuda kumuona achidriva South African Range truck inofanira kudriva nema South African set havasi kuda kumuona ari murozi so zvatotiomera chisima Zimbabwe.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo vachafunya kunge manga muri pachirongwa chedu uyezve tinoshuvira kuti muchengetedzwe kwamuri ikoko. Aiwa muve nezuva rakanaka. Gibbs, we're hearing there. Yes, breaking news actually. We have a truck driver achafunya who is saying that one of his colleagues at Somondo was actually stopped and they were taken to a truck stop that had more than 50 trucks, he's saying, being driven by foreigners, amongst them Zimbabweans, and they were told that they have to leave without the trucks and get South African truck drivers to come and pick up the trucks.
Mm-hmm.
So he's just retelling that on Monday, he and other Zimbabweans are not going to work.
So this Old Truck Drivers Foundation has been doing this for a while now, but it seems as if they are upping their gear on Monday, because it appears as if they are working with some people that are, you know, working behind the scenes, and some of them belong to various political parties, we are told. So now, Sibuyele ku Baba Churu. Hey, Baba Churu, are you still on the line?
Yebo ngikhona.
Yeah, nxa sikhangela Baba Churu, uzwile baba okhulume ukucineni ka Tesla bese sithi ama truck drivers ngazana kule nkinga. Kodwa ke mbona ngani isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye. So kumele abantu benzeni, kumele bengazidefending ezibhamu lezinye izinto. Hantsho kunjalo. Yeah, kumbe hayi.
Hayi akunjalo kufanele kuphela sibabonise nje ukuthi iSouth Africa ikwezulwini South Africa ilayo iAfrica singamisa i-business nabantu baseSouth Africa ngaphandle kweSouth Africa njengokukhuluma kwethu ukuthi sizomisa iimoto zonke zaseSouth Africa i-government izothatha amalokuzeni ukuthi bamisele la bantu babo bengayenzi intando yabo mayizinto zisemthethweni ukuthi ithathile lithuba ukunikeza ama-drivers wonke i-phone number yethu. Our phone number, our WhatsApp number is South Africa 062-396-6158.
Thank you so much, Mr. Churu. Time is out. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Dennis Churu, president of the International Cross-Border Traders Association, and some truck drivers who actually got involved in this show as well. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mflanganya, who is saying, hey, please share the feed if you're on the show. And thank you to all the truck drivers that joined us and all that were live streaming with us. We have a very good weekend. Bye-bye.